Vashitora mutongo wavo panyaya kakwidzwa kudare namaisera kachingwe pamwe neMDCT neMDCN. Mutongi wedare repamusoro amainyaradzo munangati manongwa vatu vanhu vane zvitupa zvemuZimbabwe vane vabereki vanobva kune dzimwe nyika zvizvarwa zveZimbabwe, saka nekudaro vane kodzero dzekuvhota. Amai munangati manongwa vati vanhu ava avo vanozivikanwa nezita rekuti maaliens vanofanira kutakura zvitupa zvavo nemagwaro avo ekuzvarwa pamwe neanoratidza pavanogara kuti vakwanise kunyoresa sevavhoti muchirongwa chekunyoresa kuvhota chiri kuitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission. Munyori mukuru muMDCT vaDouglas Monzora vati vafara zvikuru nemutongo waturwa nedare, vachiti vatsigiri vavo vazhinji avo vanga vachitadza kunyoresa vachinzi maaliance vave kukwanisa kuzovhota musarudzo dzegore rinouya.
Saka chiripo ndichokuti munhu wese anonzi alien, ane chitupa chakanzi alien, china A kana china 00, anoenda nechitupa ichocho nebirth certificate rake oregister kuvhota. Saka tiri kuona chichiri chinhu chakakosha chaizvo chaitika muno munyika, nokuti vazhinji vanga vasiri kukwanisa kuregister kuvhota. Tiri kutarisa vanhu vanga vari vaimboshanda mumapurazi vaya, vaishanda mumigodhi, ndo matinoona vanhu vazhinji veparendeje kuti baba kana mai vanga vari kumalawi kana kuzambia kana kubotswana kana south africa. Saka chinhu chakakoshesesa ichocho. Saka tiri kukumbira vana vezimbabwe kuti vaende kunoregister kunovhota, vaende kunoregister kuvhota, nokuti gore rinouya toda kuchinja hurumende. Hurumende iripo iyi ihurumende yezano, ihurumende yaiti dzvinyirira, yakachinjwa chete Robert Mugabe pakaiswa umwe wake. Saka chavapo ndechekuti vanhu vanofanira kuzovhota next year vachisarudza mutungamiri wavanoda.
Mumwe ane chitupa chakanzi alien vaWilliam Banda avo vanogara mumusha wembare muno muHarare vati vari kufara zvikuru kuti vave kuzokwanisa kuve nechekuita nezvekusarudzwa kwevatungamiriri munyika. VaBanda vati vave kutonokokorodzana nevamwe vavo kuti vanonyoresa sevavhoti.
Kufara zvikuru zvimenezoka, toda kunovhota. And decision yaitwa kukoti iri yamushe mushe manje. Saka isusu pamene tinafika kunyumba ndinauza amweni anga kuti this time we are going to vote also. Everyone, we are going to vote.
Zvichakadai vamonzura vanoti vakawirira nezanu PF pamusangano wakaitwa nezuro kuti chirongwa chekunyorisa vanhu kuvhota chipfuudzirwe mberi, sezvo chakakanganiswa nekuratidzira kwakaitwa kwakapedzisira kwaita kuti vaimbova mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro.
Chakawirirana nezuro nezanu PF na yaitungamirwa pampauru kurodza nezuro navamangwana. Takawirirana kuti tichasangana nezeki mangwana chaiwo, tichiwirirana kuti toita redo dzimwe nzvimbo, poitwa special extension yevoter registration. Nokuti chekutanga pakaitika zvakaitika izvi, chimvuramawe chakatora Robert Mugabe ichi pachakaitika, vanhu vazhinji havana kuzomboita pfungwa dzekuregista kuvhota. Uyezve vairegistisa vacho vamwe vacho tangataa kutofambawo navo mumademonstration. Saka chirongwa chakadisturbeka zvakanyanyisa. Saka vana veZimbabwe vanofanira kupiwa mukana wakati kuti. Chimwezve ndechokuti zeki yanga yati voter registration inopera musi wa19 December. Muna December imomo ndo panenge pachiuya vanhu vedu vari kushanda kunze kwenyika vaya vaya. Saka havazokwanisa kuregister. Saka tinoda kuti Christmas yese mavoter registration centers anofanira kunge akavhurika.
Chikamu chechitatu chechirongwa chekunyoresa vanhu sevavhoti chiri kuitwa nezek chakatarisirwa kupera nechishanu svondo rino, komisheni iyi isati yapinda muchikamu chechina. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.